Madzimai matatu akamanikidza kuenda muhopoteri anoti amai Clarita Dambuza vekuward 20 kuchiredzi North, amai Felice Wemoyo vemuward 11 naamai Ropafadzo Chingwe veward 13 kumwenezi. Vachitaura nestudio 7 madzimai aya anoti ari kunzi akakwikwidzirei munzvimbo dzaisakwikwidzwa nevanopikisa makore ose adarika zvaipa kuti ZANUPF ikunde pasina kubuda dikita. Amai Dambuza vemurani rekwaLabhamba kwaishe Tsovani vanoti vakavingwa pakati peusiku musi wechipiri asi vakakwanisa kutiza.
Muri kuvimba ndokubva ndatobva pamba ndisina ndatombodii aenda nechepamunda ndokubva ndandosvika ndokuvanda ndiripepa ini nemurume wangu ndokubva ndatoona vanhu ivavo gurupu revanhu richisvika vachisvika vakanangana kuti dzadzatovakatova kuma11 veusiku vachisvika vakananga kubhedhrumu ndokubvako kubhedhrumu kuya vakarova nedanda umwe wandakaona achinhinda kuti papa nelight hatidi 3C muno hatitombodi kana kunzwa kandidheti yacho hatidi 3C muno ande togumai kuona mai venyu izvi makatoguma kuvaona tinotovatireka kupakarata vavana tivaurai.
Vanoti vakamangala nyaya iyi kumapurisa ekumukwasine ayo akati achaferefeta nyaya iyi. Vachitaurawo nestudio 7 amai Moyo vekumwenezi murani rekwaMagovanyika vanoti vatsigiri veZANUPF nasabhuku vemurani mavo vakauya pamba pavo vakati vabve pamba apa sezvo vakange vapandukira bato reZANUPF rakava pamunda.
Then pandakazouya vachibva vanditivo munofangwa kubva pano munzvimbo muno muminda iyi takaitamburira iyi. Haiti ndezvemanyauro kuzoinegwa tirekuusini saka munofangwa kuti mubve pano mutsvage kumwe kwokunogara kunoshuvazo izvozvo panze yekuti ndakanojoina zvezvi zvekuita kansela kumapraza kuitiuze tiripos
vakafanobata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mumwenezi kutriplec vatinei mapepa vatenda kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya.
Isu tiri kuti ZANUPF zvairi kuita zvinhu zvaiitwa munguva dzekuma18th century zvida kufanira zviri bhabhariki ngavasiyane nemakandidheti edu nekuti ndo zvinobvumirwa pamutemo paconstitution yezimbabwe kuti munhu akwikwidze ari mubato raanosarudzira raanoda.
Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashedhewa vati havasati vapirwa nyaya idzi.
Hadina kunge ndambosangana nekomisha kana dzine zuro hatina vaoadina.
Vanopipa vati vatsigiri vebato reZANUPF vari kuita izvi vari kutungamirwa nasazvigaro veZANUPF mumwenezi vagift mazhambe avo vari kuti havadi kuona vamiriri vetriplec mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamazhambe sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzima. Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepuka chiwewe vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu hatigoni kushungurudza vanhu veopposition nokuti takahwina kare ndonga makazviona takakwanisa kufielda makandidates kwese and igaro dziva last election takangohwina 25 out of 26 saka rwendo runorwu hatitomboshungurudzi munhu nokuti tozati tongohwina 26 out of 26 saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Isu hatishungurudzi vanhu purezidendi vedu vanotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Mune imwewo nyaya Ishe Murinye vaefias munoda wafa varamba mashoko ari kubuda padande mutande ekuti vakarohwa nevatsigiri veTriplec vachinzi vainge vakurudzira vanhu kuti vavhotere ZANUPF parufu. Ishe Murinye vanoti vakaroverwa nyaya yekuti vainge vazama kurambidza vemhuri yekwasabhuku Daniels Ndoga vemunzvimbo mavo kuviga mwana wavo pamusha panova nzvimbo inonzi inoyera. Izvi hazvina kufadza vamwe vemhuri yekwange kwakaroorera mwana uyu vakatanga kuvarova.
Achisi chokwadi mwanangu pakaitikani zvekuti kuda ndina sabhuku wangu anonzi sabhuku Zindoga Daniel Zindoga vakashayikira kubhindura vakafonera aidi wangu vachikumbira kuti toda kuviga mwana uyu pamusha pano ndobva ndamuti no nzvimbo iyoyo haigoni kuti irigwe vanhu because iramba kutema panoyera panotoitwa zvevanhu ipapo saka zvadaro ndo pakatanga komosheni yose yaunoona kurohwa kwandanda kuitwa kwose tichidzingirirwa namapurisa tichirohwa ndo rizini iyoyo yokuti matirambidza kuti tirige munhu patoda kuviga hama yedu.
Vati vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ayo achiri kuferefeta. Mutauri Roma Purisa Masvingo ati nyaya yasati yasvika munzeve dzake. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.